Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vanoita musangano wechimbi-chimbi wepadandemutande wekuziya dambudziko rakonzerwa nechirwere chekorera icho chopararira kuchamhembe kweAfrica. Vaimbove mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanopemberera makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vachivimbisa kuti havasati vazorora kushandira ruzhinji. Banga repasi rose reWorld Bank rinoisa Zimbabwe panyika gumi dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vapemberera makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vachivimbisa kuti havasi kuzozorora kushandira ruzhinji kusvika Zimbabwe yadzokera kuita nyika inoyerera huchi nemukaka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare, vachamisa vati kana vachitarisa nhoroondo yekwavakabva, vane zvidzidzo zvakawanda zvavawana kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvidzidzo zvikuru zvandawana ndezvekuti kazhinji kana muri matongerwo enyika, siraipe ukama. Hapafana kuva neruengo, hapafana kuva nekuvavana, tinofana kuva vanhu vanowadzana.
Vanofanana mazana. Chechipiri kuzova kuti tifambe tikange tina Mwari wedu. Kana uchida Mwari, unoda vanhu vaMwari. Haugoni kutungamira vanhu vaMwari usingazive Mwari wacho. Saka kutsvaka ukama kana uri mutungamiri naJehovha chinhu chakanaka. Tinonzwa vamwe vanosvochema vachirwadziwa sei achikotipa mavhesi. Mavhesi chombo chinodarika kana magrenade.
Vaenderawo mberi vachiti Zimbabwe yava kuzodirwa tsvigiri muchinguva chidiki chinotevera.
Kenani iri pedyo, asi kuti kana usina mhino dzekenani haunzi munhu wayo. Rwendo rwedu rwakanaka zvikuru, vanhu ngavafare. Tiri pedyo, 2023 ndopakapera basa. Asi mufaro uri munyika umu, ndiri kuona vanhu vari kuziva zvinofanira kuitwa uye kuti nyika inofanira kufamba sei.
Asi mumwewo vanotungamira vechidiki muZANU-PF vataura ikandishaya, vanoti ihope dzemuchando kana vachamisa vachifunga kuti ndivo vachaendesa nyika ino mberi.
Ivo kana vachiti ndivo vachatumira Zimbabwe, aiwa tinongovabvunza kuti ivo zvavaine dzimba nedzimotokari dzemari yepamusoro vakanunurwa nani kuti vazokwanisa kuwana upfumi ihwo. Muchaona kuti vakazviita pakutongi weZANU-PF. Saka kunongovawo kuvimbisa kwemunhu zvake anenge achirota ari kukundikana kufambisa zvakanaka upenyu hwake hwematongerwo enyika.
VaHerbert Chamuka, mutungamiri werimwe bato rinopikisa rePeople's Unity Party, vapowo pfungwa dzavo vachiti havaoni vachamisa vachiine mukana wekusimuka zvekusvika pakuturura nyika kubva mumaoko eZANU-PF.
Chamisa ngaabvise Bhaibhiri munyaya dzezvematongerwo enyika. Hakuna munhu asingazivi Bhaibhiri. Vese vari kuadresa ivavo vane svondo dzavo dzavanopinda. Asi kana vachinge vauya kumusangano, vari kuuya kuzoadreswa nenyaya dzepolitics, tobudisa sei zano mukati menyika, kwete kuuya kuzotiparidzira.
Asinyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Varashwit Mukundu, vanoti vachamisa vachiri nemukana wakakura wekukwikwidza vachikunda mune zvematongerwo enyika.
Tinoona kuti vachamisa pangadai paine zvinonetsa seumbimbindoga neudzvanyiri huri muZimbabwe, asi ndiye mumwe wevatungamiriri vezvematongerwo enyika muAfrica nepasi rese ane ramangwana rakanaka. Vane makore achiri kutarisika, vane ruzivo, vane ushingi, zvinoratidza kuti vakaramba vakabatirira mutungamiriri wemangwana enyika yeZimbabwe.
Mushure mekubvunzwa kuti vachazivisa riini veruzhinji gwarara vachatora munyaya dzezvematongerwo enyika, sezvo vakasiya bato reCitizens Coalition for Change, vachamisa vati kana nguva yakwana vachataura nzira yavo itsva. Variko vakawanda vari kuti vachamisa havana urongwa hunobatika hwekurwisana nezanupf, asi vamwe vachitiwo ndivo vachaita Mozisi achasvitsa vana veZimbabwe kunyika yeKenani. Vachamisa vakabuda mubato ravakavamba reCCC svondo rapera, vachiti rakanga rapindwa nezanupf nechinangwa chekuriparadza. Kubva kubuda kwavo mubato guru rinopikisa iri, pane tarisiro yekuti vachamisa vane urongwa hwekutanga rimwe bato idzva, kunyange hazvo ivo vasati vabuda pachena panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatungamiri venyika dzemusadiki nasi vaita musangano wechimbi chimbi wepadande mutande wekuziya dambudziko rakonzerwa nechirwere chekorera icho choramba chichipararira kuchamhembe kweAfrica. Vatungamiri ava vabuda nezvisungo zvekurwisa korera zvinosanganisira kushanda pamwe chete mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi musadiki. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chisungo chabuda pamusangano wanhasi ndechekuti nyika dzemusadik dzinofanira kushanda pamwe chete pazvirongwa zvekutenga nekubaya nhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Vatungamiri ava vaitawo chisungo chekuti paunganidzwe mari yakawanda iyo inofanira kuiswa muzvirongwa zvekuwanisa vanhu mvura, zvimbuzi neutsanana nguva dzese. Vachitaura pamusangano wanhasi uyu, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati Zimbabwe yatove neurongwa hwekupedza korera hunosanganisira kuwanisa vanhu mvura yakachena.
This roadmap includes a detailed plan to revamp water and reticulation systems.
Urongwa uhu hunosanganisira kuvandudza mabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena pamwe nekuona kuti vane utsanana nguva dzose.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe yakatoumba komiti yedare makurukota iri kushanda nemasangano akasiyana siyana mukurwisa korera, uye vatiwo zvakakosha kuti nyika dzizvigadzirire mishonga yadzo.
The ability to locally produce cholera and other vaccines remains.
Tinofanira kugadzira mishonga nenhomba yekorera kuti tive neutano hwakanaka.
Asi vagari maguta akawanda munyika umu maparara chirwere ichi havasi kufara vachiti hurumende haisi kupa makanzuru mari inokwana kuti awanise vanhu mvura yakachena nekutakura marara nguva dzese kuti vanhu vasabatwe nekorera. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari muHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekorera rino pera kana hurumende ikaita zvinodiwa.
Haisi kuita zvinhu zvinopedza dambudziko rekugadzirisa nyaya dzemvura kana dzemasuweji.
Vaimbo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Matsorera vaudza Studio 7 kuti hongu zvabuda mumusangano weSADC zvakanaka, asi zvinoshanda chete kana nyika imwe neimwe ikaita zvinodiwa, uye vati Zimbabwe iri kutadza kuita zvinodiwa kudzivirira kupararira kwekorera.
Like Zimbabwe inofanira kusevenza zvinoda kuitwa zvinozivikanwa. Tofanira kupa vanhu mvura yakachena. Tofanira masiti zvedu ese mawaterworks ava haasi kukwana kusupply mvura kuvanhu. Ndopane dambudziko rokutanga zvokuti tine multisectoral task force hazvina nebasa rese because chiri kudiwa apa chinozivika.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vachimirira Hwange Syndrome National Assembly vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti zvisungo zvaitwa nevatungamiri veSADC zvakanaka chose, uye separamende vachaita zvese zvavanokwanisa kuti hurumende itevedze zvisungo izvi.
Uye isusu senhengo dzeparamende basa rere ndokuti tione kuti kana kwakusvika pachinhanho chokuti vaakuimplementa toita wachidoko toona kuti vanogona kutevedzera zvavavachenderana kuti vachazvita kuti vanhu vekusadhaka vabatsire vasaurayo nekorera.
Korera chirwere chinokonzerwa netsvina uye bazi rezveutano munyika pamwe nemasangano akaita seWorld Health Organization vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nekumwa mvura yakachena pamwe nekusaungana-ungana izvo zvinonzi zvinokonzera kupararira kwechirwere ichi zvakanyanya. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vageze maoko pamwe nemichero vasati vadya uyewo kuti vaitewo bandiko ravo mukuona kuti vadzivirira chirwere ichi. Musangano wanhasi wadomawo mutungamiri weza Zambia vaakainde Chilema sakorera champion kuti vatungamirire mabasa ekurwisa korera musate. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akaita seAfrica Center for Disease Control and Prevention, Africa CDC, World Health Organization, United Nations Children's Fund ne World Food Program. Vanhu zviuru zana nemakumi masere nezvisere 188,000 vakabatwa nekorera, vanodarika zviuru zvitatu 3,000 vakaurawa nayo munyika sere dzemusatek kubvira muna njira gore rapfuura. Nyika idzi dzinosanganisira nhanhatu dzine chirwere ichi pari zvino dzinoti Republic of Congo, Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia neZimbabwe. MuZimbabwe kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezana nevashanu 22,105 vainge vabatwa nedenda uye zana nemakumi maviri nemumwe 429 vanofungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi kubvira pachakatanga gore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mangwana vanhu varumatu nomatanhatu anoti Pelanda Bashabalala, Mukoba North, Chegutu West, Zvimba East, Seke neGoromonzi South vachange vachipinda musarudzo dzekutsvaga vamiriri vedare reparamende kuchituo matunhu gumi nemaviri, achipindawo musarudzo dzekutsvaga makanzura musarudzo dzemabielections. Izvi zviri kuuya panguva iyo dare reHigh Court nhasi rapa mutongo unorambidza vamwe vanodarika makumi maviri vaida kukwikwidza musarudzo dzeparamende vari pasi pebato reCCC. Mutongo uyu unotsigira chikumbiro chakanga chaiswa nevari kuzviti ndomu vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengeso chavangu chekurambidza nhengo idzi kuti dzikwikwidze dzichishandisa zita rebato reCCC. Sarudzo idzi dzinotarisirwa kupa bato rezano PF mukana wekuti iwane zvigaro zvinoipa masimba ekuwandudza bumbiro remitemo pamadiro kana kuti 2/3 majority muparamende. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvichaomesera vana veZimbabwe sezvo zano PF inenge yakungoita madiro ajojina pakudzika mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzesarudzo vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziva.
Sarudzo dzemabielections dzatikatarisana nadzo zuva remangwana tingati dzakafanana nekutungana kwembudzi. Naizvozvo hadzina zvadzinonyanya kureva nekuti sarudzo isusu takatoita sarudzo kare mugore ra2023 mwedzi wanyamavhuvhu. Tingati sarudzo idzi dzazokonzereswa nekudzingwa-dzingwa kwakanga kuchiitwa nhengo dzeCCC, kwokudzingwa veruzhinji kwavanoona kusina maturo kuri kushonyororwa kwekodzero dzavo. Saka sarudzo dzemangwana idzi kutotamba nemari.
Saka idzo mari dzinodiwa kuita sarudzo idzodzi idzi dzinobhadharwa nani?
Sarudzo idzi dzinodya mari zvisina maturo. Dzinoda kutobhadharwa futi nenyika yeZimbabwe yatoti taxpayers money. Vana veZimbabwe vacharamba vachitsunyiwa ma15% aya anoramba achivatsunya pane kuti anoshanda zvine musoro achanonga achinoshanda musarudzo dzisina maturo idzo dziri kushonyorora kodzero dzevanhu.
Ngatitarisei papapo kukunda kwezanu PF kochirevei takatarisa dare reparamende.
Zanu PF yakanga patikabuda muelection ya2023 yakanga isina 2/3 majority mudare reparamende inova kunzi inova pasimba rekuti vachinje mutemo. Saka takatarisana nesarudzo dzemangwana zvinotaridza kuti zanu PF ichanokunda nekuti agari mukuru webato reCVC evaadvocate Nelson Chamisa vakatosiya bato iri saka zvichakonzera kuti vatsigiri vavo vaore moyo vazhinji vacho vasabude kuno vota
tinonzwa kuti vamwe vakutopinda vakazvimiririra vamwe havachakwanisi kupinda pachine zvingaitwa here nematare panguva ino zvingachinja mafambiro achaita sarudzo mangwana
pari zvino matare haachina zvaanogona kunyanya kuchinja takatasana nezuva remangwana kunyange zvazvo vachikwanisa kupa mitongo yavo asi munozviziva imimi kuti maballot papers akatogadzirwa kare mazita atovapo saka chero matare akazopa havo mitongo yavo hazvichina zvazvichanyanya kubatsira nekuti zuva ramangwana ratotarwa kuti kwaane sarudzo mangwana
vanga vari Nyanzvi munyaya dzesarudzo vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust Ignatius Sadziwa vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Banga repasi rose reWorld Bank rakaisa Zimbabwe panyika gumi dzine mitengo yezvokudya iri pamusoro-soro mupasi rose. Mugwaro raro resvondo rino rinotarisa mamiriro enyaya dzechikafu munyika dzose reFood Security Update. Banga iri rakaisa Zimbabwe pachinhano chechitanhatu panyika gumi idzi muAfrica muine Egypt neMalawi idzo dziri pamusoro peZimbabwe kuchitiwo Burundi iyo iri pachinhano chechisere pasi peZimbabwe. Izvo zviri kuuya panguva iyo veruzhinji vari kuchema nemitengo yezvekudya munyika yavanoti yakwira zvakanyanya uye panguva iyo hurumende yadzosawo mitero pazvinhu zvekudya zvinobva kunze kwenyika zvizhinji zvacho zviri zvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva nezuva.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motokari yanga yakatakura gasi yaputika yakakonzera moto wapisa dzimba nezvitoro muguta guru reKenya reNairobi nhasi zvakuwadzisa vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe uye kuurayisa vamwe vatatu paine tarisiro yekuti uwandu hwevanhu ava hunogona kukwira. Mutauriri wehurumende vaIsaac Mwaura vati vagari vane chitsama vanogona kunge vakanga vari mudzimba dzavo pakasvika moto uyu usiku. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashandisa masimba avo kudzika mutemo unopa zvirango kuvanhuwo zvavo vari kutsigira mhirizhonga yezvizvarwa zveIsrael kuzvizvarwa zvePalestine muWest Bank. Mutemo uyu unobata pfuma iri muAmerica yevarume vana vanove zvizvarwa zveIsrael vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera nekuva nechekuita mhirizhonga iyi. Vanhu vakawanda kumaruva vari kuwana raramo kubva mukurima kana mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nemangoda, asi sezvakataurwa nevakuru kuti chakupa ronda chati nhunzi dzikudye, zvinonzi mari iyi yaunza matambudziko mumatunhu akawanda sezvo vamwe varume vachinzi vave kukwezva vanasikana vasati vabva zera vachiita zvepabonde navo. Izvi zviri kukonzerawo matambudziko akawanda. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nebazi rinoona nezvechirwere cheHIV and AIDS munyika, National AIDS Council kana kuti NAC, yakaratidza kuti matambudziko anosangana nevanasikana kumaruwa anosanganisira kukurumidza kuita zvepabonde, kukurumidza kuroorwa, kubata zvirwere zvepabonde uye kubata HIV and AIDS. NAC yakatanga chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa vanasikana nezvekukosha kumuviri yavo, kuziva kodzero dzavo nekusaita zvepabonde vachiri vadiki senzira yekuderedza matambudziko ari kusangana nevanasikana. Mumwe musikana wechidiki ari muchirongwa cheSister to Sister, Aizvichuma wekumuguza mudunhu reMatebeleland North, anoti chirongwa ichi chakamudzidzisa kukoshesa muviri wake uye kuziva kodzero dzake semwanasikana, achiti ave kukwanisa kuzvimirira ega panyaya dzepabonde nekuda kwedzidziso yaakawana.
Takachidzidza semasikana tichizvichengeta sei.
Mumwe musikana wekwaZvimba mudunhu reMashonaland West, Susan Katio, anoti akadzidza kusanyengedzwa uye kuramba mari dzavanopiwa nemakurukoza egoridhe ari munzvimbo yavo. Mushandi weNAC mudunhu reMashonaland West anoona nezvezvirongwa kana kuti program officer vaJameson Mambudzi vanoti chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa mwanasikana kuzvikoshesa pamwe nezvakaipira kutanga bonde munhu achiri mudiki.
Vodzidziswa nemaissues okuyaruka kwemwanasikana so that muupenyu vanova vana vari empowered neinformation zvoinkriza uptake yefamily planning nekureduza HIV and AIDS nezvirwere zvepabonde maSTIs.
Vamambudzi vanoti zvikwanisiro zvekufambisa kuenda kunzvimbo dziri kure rimwe rematambudziko ari kusanganikwa nawo nevanodzidzisa vasikana ava.
Mentozi edu vava kufamba nzvimbo dzakareba mumaruwa.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa Muzvari Chedza Chipangura vanoti vanochera zvicherwa vakawanda ndevechidiki vari kuita dzungu nemari, izvo zvinoita kuti vaite zvepabonde nevanasikana vachiri vadiki.
Vanasikana vapera kuita bonde vachiri pwere nevakomana nevarume vanochera mumasango umu. Nokuda kwenhamo vanoronzerwa nezvimari zvinobatika pakuchera.
Muzvari Chipangura vanotiwo vanakomana vechidiki vari panjudziwo huru yekutapurirwa zvirwere nemadzimai echikuru anotengesa bonde mumasango munenge muchicherwa zvicherwa.
Chana chidiki toti kunona chichitsakawo mumabhawa imomo vakadzi vakuru vekuchirana navo. Vanochirana navakadzi vakuru vaya zvichida mukadzi uya ari mukuru uya ari pamapiritsi kana kuti ari kutodefaulta asi kunwa mapiritsi ake zvakanaka chirwere chochibatira kuti vana tudiki tuya.
Dambudziko revanasikana iri rakaonekwawo neboka replan international iro riri kuyamura vana vasikana vanosvika 300 pagore kubva kumatunhu ose ari kumaruwa. Mutauriri mubazi rezveutano munyika vadonald Mujiri vanokurudzira mamwe vemasangano akazvimirira kuti vayamure nekutsigira mabasa ari kuitwa nemapazi ehurumende kuchengetedza vanasikana nevanakomana.
Ende tikuzi toti titotenda avo vanoshanda navo neavo vanoda kuzosvira kubatsira sai vanhu vanokwanisa kubatsira zvichizitienda nemaringe nemutemo wenyika kuti vanobatsira nenzira dzipi.
Gwaro reongororo yakaitwa nebazi reUnited Nations reUnited Nations Population National Assessment Pregnancy Report rinoti musikana mumwe chete pavasikana gumi anobata pamuviri uye zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% vanenge vasina kugadzirira. Zvimwe zvakabuda paongororo iyi ndezvekuti pamadzimai churu chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 1532 akafa achibatsirwa, zvikamu makumi maviri nezvishanu ainge asati asvitsa makore makumi maviri nemana ekuberekwa kana kuti 24. Vamambudzi vanoti kuSister to Sister vasikana vanosvika makumi maviri kana kudarika vanoumba chipoka chavo icho chinodzidza zvidzidzo zvinosvika makumi mana nezvishanu pagore pasi pemudzidzisi kana kuti mentor. Ndakamira Studio 7 Mushinoi, ndini Nunurai Jena.
Muna udzemitambo. Makwikwe Africa Cup of Nations kwa Ivory Coast arikuenderera mberi achipinda mumakwatafainari atanga nhasi. Paine mutambo pakati peAngola neNigeria uyo uchiri mangange 0-0. Democratic Republic of Congo neGuinea dziri kutarisirwawo kutamba usiku hwanhasi kuchiti mangwana. Ivory Coast neMali dzichisanganawo manheru dzichizoteverwa nemutambo wakatarisirwa newakawanda pakati peCape Verde neSouth Africa. Mukuziya nezvemitambo iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata murairidzi wechikwata cheSimba Bora. Tonderai ndiraya.
Tanga regai nditi ini ndakazvimirira ndakanga ndakaita mari yangu pachikwata cheNigeria kuti ndiwe chichasimudza mukombe cheNigeria pamwe nemoroko. Zvino Moroko yakabuditswa nechikwata cheSouth Africa, Nigeria ndiyo yasara iri kutamba mutambo wanhasi wandiri kutarisira kuti uchange uri mutambo wakati womei zvikuru. Ndiyo iri kutarisirwa kuwina pamatimu asara, asi tichitarisawo Angola, Angola yacho yakasimba. Hapana achizofungidzira kuti ichasvika kwayakasvika ikoko makota final, nekuti haina vatambi vanonyanya kusikanwa zvikuru. Saka vari kutamba vakabatana sechikwata. Saka izvozvo ndo zvichaita kuti Nigeria ishaye mufaro, asi nenyaya yekuti Nigeria itimu hombe inogona kubudirira. Asi tikatarisa mitambo yavakatamba mwaka yapfuura iyi, mitambo yacho yanga ichibotwa zvacho zvainge zvisina kunyanya kuwanda zvikuru kunyange zvazvo Nigeria yaikunda. Asi pavari kusangana makwikwi mutambo watinoti muchirungu tournament, hazvizivikani zvinoitika. Vachatanga mutambo iwo vakaenzana, asi ndinotarisira kuti Nigeria izokunda.
Tombotarisa mutambo weDRC Congo neGuinea, munoona uchizofamba sei mutambo uyu?
Ndakatarisa mitambo yavo, matimu maviri iwayo yakangofananawo nechikwata cheAngola sekutaura kwandaita. Hakuna vatambi vazhinji vanonyanya kuzikanwa, vari kutamba vachibatsirana pamwe chete sevatambi. Saizvozvo izvo zvinoita kuti yatoti pachirungu teamwork, vanobatsirana zvikuru zvakanaka, zvinozoita kuti vawane maresults. Inyika mbiri dziri kusangana dzinotamba zvakafanana, saka mutambo iwoyo kuona uchineta sekuonawo kwangu, kuona kwangu ndiri kuona mutambo iwoyo waneta wazoenda kuextra time maringe pamwe unozopedzisira wakumapenalties. Asi nekuona kwandakaita ndoona kunga dhini ichaenderera mberi. Ndakaona kunga vanotamba zviri nani kupfuura chikwata cheDRC.
Uyo anga ari murairidzi wechikwata cheSimba Bora. Tonderai ndiraya achitaura naMarvelous Musanganya weStudio 7 ari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino nhasi tine hurukuro nemuimbi anoimba misambo yakasiyana siyana anonzi anonzi Tendai Chimombe. Uyo anoye mwanasikana wemuimbi aive nemukurumbira akaimbawo Regai Tinzwa achizvitsanangurira.
Tinotenda zvikuru neunomukana wamandipa. Zita rangu nditendai Chimombe mwanasikana wa the late legendary James Chimombe. Ndakaberekerwa paHarare Hospital uye ndiri dangwe mumhuri medu.
Tingati here kuimba uku inhaka yamakasirwa nababa wenyu?
Mukoma Jonga, handingati ndiri kugara naka nekuti mumwe nemumwe ane maimbiro ake, ane maitiro ake, ane chipo chake. Saka kana ndichimba masonzo ababa ndinenge ndisingaimbe ndichiti ndiri kugara naka, asi kuti ndagara nditoriwo muimbi kubvira ndichiri mudiki ndaingofarirawo zvekuimba. Nanhasi ndichiri kungoimba. Ndinoimba masonzo angu uye nemasonzo ababa kumashows andinoita.
Hazvina kukunetsa iwe here kuti munge muchicherechedzwa mune zvemumhanzi tichitarisa mbiri yakanga ina baba wenyu James Chimombe?
Pandakatanga kuita zvemumhanzi hazvina kumbondinetsa kutanga, nenyaya yekuti ndakanga ndagara kare ndine mubereki aiita mumhanzi uye wandaiona achiita zvemumhanzi nguva nenguva. Saka hazvina kundinetsa kana kunyora masongs kana kuimba kwacho kana kupefoma. Hazvina kumbondinetsa nekuti ndaingoita zvavaiitawo. Uye music yaJames Chimombe yakanga yakagashirika muvanhu, saka even mashows andinoita vanhu vano uya vaimufarira vano uya vachi atenda mashows atinoita
matambudziko apa muri kusanganawo nawo semuimbi
Boma Jonga iko zvino makura atakuraramaya muimbi anofanira kuzvisponza pabasa rake zvangofanira nekuti kana uchinge watanga business rako weinvesta mari mubusiness rako saka ndio machallenges iwayo atinosangana nawo sevaimbi kuti panenge pachida mari yekuti ukwanise kuita project yauda kuita Tom Burton album rauda kubuditsa or even masingles auda kuita asi unoona kuti zvese zvinenge zvichida kufinanswa newe muimbi zvasiyana nekare kwekuti kwangu nemacompanies airekodha vaimbi vana grama vana ZTMC nevamwe vakadaro
muri kuakunda nenzira ipi matambudziko aya
I was fortunate enough ndakawanawo basa randiri kushanda plusiwo ndiri kuzama kuda kutanga kuti kuti maprojects tinongondipawo ka financial muscle kaya kwekuitisa kuti ndikwanise kurekodha music yangu
Mava nenziyongani dzamatsikisa kusvika pari zvino.
Ndine album ne several singles dzandinadzo.
Shoko ramungasiyira vatereri pane inonguva.
Ndinoda kuti kuvatereri vedu tinotenda zvikuru nekufarira.
Tinotenda manzwa kubva kumuimbi tendai chimombe. Musakanganwa chirongwa chelive talk apa tiri kutarisa zviri kuitika mapato anopikisa pamwe ne by elections dziriko mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.